ticha akanga waya muZimbabwe zviri pachena kuti iye zvinoizvi kuti tsamba dziri kubva kune maservice provider kubva kunana Edgars kubva kunana TV7 dai vatinotora zvikwereti vese vari kuti vaakuda mari idzodzo dzine maus dollar ende vakwidza mainterest rate epiri ndechekuti mukatarisa mamedical aid society tanga tichibhadhara hatichagoni kurapwa bati akuita vanhu vanoponera kumaprofita nen'anga zvoreva izvo kuti zvinhu hazvisafambi zvakanaka baba kurapwa kwedu chimwe futi chiripo ndicho kuti zvinhu zvadhura mumashopu mukatarisa imekuti kaji yenamba yakuita $18 zvokwadi zvokwadi munhu akaenda kuuniversity akaenda kuticha college akatrena 3 years pei yake yaagona kutenga 20 kgs zenyama chete 20 kgs pei yake yapera korenzi kovana dai hurumende yangozivawoka kuti mwana asingachema anofira mubereko iye zvino tikatarisa kwatiri kuenda vana vedu hatigoni kuvaendesa kuzvikoro matransport cost apira
saka imi muri kuda kuti munge muchiwedzerwa cost of living nezvikamu zvingani
chiripo ndechekuti ngatitange tanyatsotarisa kuti maaccommodation expenses akura sei totiwa tozwa kuti kuaccommodation tikuda mari yakati tobva ipapo toenda kutransport tatibhadhira $3 per day iye zvino izvi tichikalkulata mari dzasvika $6 nekuti yadhola kuenda dhola kudzoka tukatodzoka amanheru wotozi $2 kana $50 kureva izvo kuti mari yacho haitatokwani zvachose saka tiri kutoti mari yatiri kutambira hatifani kutombotambira kana titambira mabhondi noti hatigoni kutambira mari less than 700 kuti zvitifambire zvakanaka
saka muri kutarisira kuti rubatsiro runge ruchiuya zviri zvariini
tiri kutorarama nhasika hatiri kurarama gore rinouya tiri kutotaura kuzvaive zvinoizvi kuti kana patinofanira kunge tichitambira mari next week hongu masoja atambira mari nezuro ende vatambira mari iyoyo ari mabhondi noti vanga paende runyere kuzoti pamwe wacho aita ari maus asavana ari mabhondi noti asichiripo ndechekutika tikutambura mari haisi kukwana
manga muchitarisirwa kusangana negurukota rezvevashandi nemabasa mati maita here urongwa uhwu sevarayiridzi kana sevashandi vehurumende
tsamba tanyorazve hapana ichiri kuuya ba nekuti tatitoshamisikwa kuti ivo minista vacho comrade dzekaenzedza ngavatitsvagewo kavatiedze kuti ndiri pakati vakomana huyai kuno yetaure nyaya dzenyu nokuti tichakaona ndechekuti chese chinotaurika chinogona kuzwisiswa nekuti vanozi kwatiri varairidzo basa harichashandiki zvakanaka uko vari kutotswa nezvimuteki uko vari kutotswa nemabasa vari kutotswa nepublic service commission uko mari yacho hakuna saka tatichikumbira kuti dai misangano yachiindidzoitwa tasita zvichemo zvedu isite sangano revarairidzi retitzt iye zvinozvi tio zvichemo zvedu zvatakaendera kuna vamunangagwa takangomirira takatarisa mugwagwa kuti pamwe tichanzi huyai tikurukure nyaya dziya dziya asi nanhasi hapana chati chauyaba.